Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 25 Gunyana 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kutima kwa nisa kwa nesu mchirongwa chenu chanasi. Ini njini tanono kawande njiri muWashington DC ndi chichi hezi noezuru mchirongwa chanasi.
These are a breach of international law and compromises Zimbabwe's capacity to implement and achieve sustainable development.
Mtungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa nezuro vakataura pamusangano we United Nations General Assembly. Kusungwa zvekare kwamuzvare Johana Mamombe kunoshorwa zvakanyanya. Va jobs kala vanoti havazoregi zvematongero enyika sezvo zvizvarwa zvese zveZimbabwe zvichisungirwa kuchengetedza nyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakataura mberi kwegungano reUnited Nations General Assembly. Musangano uyu wakaitwa paindaneti nekuda kwechirwere cheCOVID-19. VaMnangagwa vakataura pamusoro pezvinhu zvizhinji kusanganisa zvezvirango necoronavirus. Jonga Kandemiri anotipa nyaya iyi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakashandisa mukana wemusangano weUnited Nations General Assembly wegore rino kukurudzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira zvibviswe. Vachitaura pamusangano wevatungamiri wenyika nedzihurumende dzepasi rose, vaMnangagwa vakati Zimbabwe sedzimwe nyika dzemudunhu yakatarisana nematambudziko ayo ari kuwedzerwa kuoma kwawo nezvirango zvisiri pamutemo, kushanduka kwemamiriro ekunze uyewo denda reCOVID-19.
Are a breach of international law and compromise Zimbabwe's capacity.
Sezimwe nyika zemudunhu takatarisana nezvimhingamupinyi izvo zvawedzerwa nezvirango zviri kunze kwemutemo, kushanduka kwekunze zvichiwedzerwa zvekare nekuuya kwedenda
reCOVID-19. Illegal sanctions on Zimbabwe.
Vakati munyore mukuru weUnited Nations, mukuru wekodzero dzevanhu muUnited Nations kana kuti High Commissioner for Human Rights, pamwe nenhumwa inokosha munyaya dzechikafu kana kuti Special Rapporteur on Right to Food, vose vakazivisa nezvematambudziko ari kukonzerwa nezvirango zvehupfumi zvakatemerwa nyika. Nekudaro vaMnangagwa vakakurudzira United Nations kuti ishoropodze zvirango izvi izvo vanoti zviri kunze kwemutemo.
These are a breach of international law and compromise Zimbabwe's capacity.
Zvirango izvi zvinotyora mutemo wepasi rose uye zvinotadzisa Zimbabwe kuzadzisa zvirongwa zvayo zvebudiriro zvinosanganisira Sustainable Development Goals 2, 3, 8, 9, 17. Nekudaro inokurudzira General Assembly kuti ishoropodze zvirango izvi zvakasimba.
Kunyange zvakadaro vaMnangagwa vakati hurumende yavo iri kuenderera mberi ichiona budiriro yakanangana nemunhu wese. Vakati matanho ehurumende yavo ekugadzirisa nyaya dzezveupfumi abatsira mukudzikamisa mitengo yezvinhu uye uremu hwemari. Mutungamiri wenyika akatiwo vane zvirongwa zvebudiriro zvikuru zvakafanana nekuvakurudza zvivakwa pamwe nekuvaka zvipatara, nyaya dzekuwanisa vanhu mvura migwagwa nemadhamu munyika yose. Vakati vane tarisiro yekuti pavachavamba chirongwa chepiri chekutanga mabhizimusi chakareruka cheEase of Doing Business Reforms, zvichabatsirawo kugadzirisa chimiro chenyika kusanganisawo kuonekwa kwavo kusangano reWorld Bank.
Our macroeconomic stabilization reforms have seen
urongwa hwedu hwekugadzirisa upfumi hwenyika hwakabatsira kuderedza uwandu hwemari inoshandiswa pagore.
Vamunangagwa vakati Zimbabwe iri kuenderera mberi nekushandisa mitemo inorwisana nedenda recovid-19 vachitevera mitemo yakatarwa neWorld Health Organization inosanganisira kurambidza vanhu kufamba-famba. Vakatiwo hurumende yavo yapawo mari inoita madhora emunyika mabhiriyoni 10 nemasere kana kuti 18 billion Zimbabwe dollars yekumutsiridza upfumi hwenyika. Vakati hurumende yavo inoremekedza bumbiro remitemo, utongo hwejekerere, kusanganisirawo kuchengetedzwa kwekodzero dzekuve nepfuma. Vakatiwo vanokoshesa zvikuru kubatana munyika nekushanda pamwe, vachiti izvi zviri kubudirira kubudikidza nenhaurirano dziri kuitwa pasi pePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD. Vamunangagwa vakatiwo apo pasi rose riri kupemberera makore makumi mashanu ekuvepo kwemusangano wemadzimai weFourth World Conference on Women, vanofara kuzivisa kuti hurumende yavo yatora matanho makuru kwazvo mukuzadzisa chisungo cheBeijing Declaration chekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume kuburikidza nekuumba Zimbabwe Gender Commission. Satigaro vezanuPF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vanoti vakafadzwa zvikuru nemashoko avamunangagwa uye kusimudza kwavakaita nyaya yezvirango sezvo zviri kukanganisa upenyu hwevanhu vakawanda munyika.
MuZimbabwe muri varangidzwa bhiri rinofanira kupaswa neparliament rokuti munhu anenge achidana masanctions nokudana utambure hwenyika anofanira kuenda kujere munhu iyeye. Ndovanhu vanofanira kuchajwa kutiso kana kuna maamerica kwese kuinonzi espionage. You don't go outside uchitaura kuti nyika yako yoruda kuzotungamira yakashata. That's not politics. That's being a sellout. President vataura nyaya yemasanction. Inyaya yatoda kuzoramba ichitaura iyoyo kuti chamisa zvinofanira kuti akavata kumba kwake pakati pehope dzake anofanira kuhwavana neZimbabwe achichema nenyayemasanction. Zvinozoda kugadziswa izvozvo.
Asi sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vanoti mashoko avamunangagwa haataure zviri kuitika munyika umo vanhu vari kushungurudzwa uye maita semakaberekera ingwe kubva pakapinda hurumende yavo pachigaro.
Nyaya yekuti vachaita mareforms, hakuna kana reform rimwe chete ravakaita kubva pavakapinda. Nhasi zvevapamhidza nhema dzavo vachiti vachaita mareforms, hakuna mareforms avari kuita. Vakagara vatiratidza kare kuti haasi munhu anoteerera zvido zvevanhu. Dai vaiteerera zvido zvevanhu, dai Zimbabwe iri pari nani nhasi. Saka ndotoona kuti zvavanga vachitaura vamunangagwa hazvienderani netheme yeUnited Nations. Zvanga dziri nhema dzoga.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanotiwo vamunangagwa havafanirwe kuudza United Nations nezvezvirango sezvo isiriyo yakadzika zvirango izvi.
Muroma hauzarirwi nerwizi. Vanongoramba vachirongora nyaya yekuti zvirango zveupfumi ngazvipesanei kuti sangano reUnited Nations harina kumbogarakaisa zvimwe zvirango kuvatungamiri vezanupf kana nehurumende yezimbabwe. Izvi zvakaiswa nenyika dzakasiyana-siyana dzinosanganisira nyika yeamerica. Saka hurumende yezimbabwe ngairege kuti itaudze pasi rose ngaingopedzerana nevaairi rova neshamhii nemunyu yezvirango kwete kuti itange kutaura pamberi peUnited Nations.
United Nations gore rino yakacherechedza makore makumi manomwe nemashanu yaumbwa. Musangano wevatungamiri wenyika nedzihurumende uyu uri kutarisirwa kupetwa nemusi wemugovera. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
Kandwa mujeri nezuro kwemumiriri weHarare West muparamende muzvare Johana Mamombe kuri kushora nevazhinji. Majestri akati muzvare Mamombe veMDC Alliance
vaendeswe kuchikurubhi kwemasondo maviri kuti vanachiremba vehurumende vaviri vavatarise kana pfungwa dzavo dzakanaka zvekuti vangamiswa mberi kwedare redzimhosva. Vanorwira kodzero dzevanhu pamwe chete nevamiriri venyika dzemubatanidzwa weEuropean Union vakashora zvikuru danho iri. Mukuru wevamiriri veEuropean Union vaTimo Olkonen vakati izvi hazviratidzi kushandiswa kwemutemo kwakaenzana. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vati zvinoshamisa chose kuti magistrate audzei vanachiremba kuti murwere anorapwa sei uye kuti munhu asungirwe kurwara kwaari kuita.
Zvakaita manyamamire nerongo muzare mamombe vaendeswa kuchikurubhi mushure mekunge vaenda kukoti vachibva nokuchipatara nozvisa onorable mamombe vanga vari kuchipatara for mazuva akati kuti havasi kuzwa zvakanaka. Saka vabva vanzi kurwara kwavari kuita vanofanira kuenda kuchikurubhi kuprison kuti vaongororwe kunzi vari kurwara kusapapi. Izvi zvakashamadza vanhu vakawanda nyika yese, nyika dzese, kuti mutemo upi uri kushandiswa namagistrate uyu unobvisa munhu kuhospital kumuisa kujeri. Pari zvino kutaura kwatiri kuita muzvare vamunhu vari kujeri kuchikurubhi uko vari kunzi vachaenda kutariswa nemadhokta maviri ehurumende.
Vachagara zvakadini kuchikurubhi?
Magistrate vati vachagara ukoko kumavhiki maviri vachigara vakamirira kuti vatariswa nemadhokta, asi muzvare vamunhu vari kurwara havasi kunzwa zvakanaka. Iye magistrate iyeye ati anzi vafanira kugara 2 weeks. Saka ndozvakati vanhu vazhinji vakashamadzwa kuti nyaya yezvekurwara yakuitwa nemakotsi. Nyaya yekuti kana munhu achirwara makoti ngaakutaura kuti tikuda 2 weeks kugara kujere, jere raakutoidzindura achipatara. Ndozvo kukatyamadza vanhu nenyaya yezvekuti mucriminal codification act nemuhealth act hapana pari panotaurwa nyaya yekuendeswa munhu kujere kana achinge atara kurwara. Zvirivo zviri kana munhu achinge achirwara anoenda kupi? Anoenda kuchipatara kumadoctors. Saka chimwe chakashamadza ndechekuti why aendeswa kujere iye anga ari pabel nekuti haanga asiri musimba muchaka munhu akatopiwa bel High Court. Saka magistrate abva asunga zvakare zvireva kuti idare repasi raakuisa munhu kujere, idare repamusoro rakabudisa munhu kujere. Saka zvirikutikatyamadza even vanoonjera zvemutemo vari kuda kuedza kuona kuti ndepapi pashandisa magistrate mutemo unoti anoendesa munhu kujere munhu akapiwa bel negore pamusoro.
Avo vange vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vanomirira ZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinotevedzera mitemo uye hurumende haisungi vanhu vasina mhosva. Mutevedzeri wasachigaro veMDC Alliance vaJob Sikala vanoti havasi kuzorega zvematongero enyika vachiti kuchengetedza Zimbabwe ibasa rezvizvarwa zvese zvenyika ino. VaSikala avo vakabudiswa mujeri mazuva maviri apfuura vabvisa mari yechibatiso kuti vatongo vachibva kumba kwavo vanoti Zimbabwe ine zvizhinji zvinoda kugadziriswa. Kune avo vanonzi vari kuda kuti vadzingwe muMDC Alliance pamusoro pekuomesa musoro panyaya yekuita nhaurirano neZANU-PF, VaSikala vati vanhu ava vari kurota. Tabata VaSikala tikatanga nekuvabvunza kuti vari kunzwa sei sezvo zvakataurwa kuti vange vasinganzwi zvakanaka pavakenge vakavharirwa.
Ndakauya ndisinganasi kunzwa zvakanaka, ndatosenza chiremba wangu kumangwana kuti auye kumba nestafu yake vauye vazondirapa zvekare kuti vauye vazotarira mwiri wangu wose kuti chii chiri kurwadza. Ndiri kungopera simba ndikafamba iko zvino makumbo angu akazvimba zvisingaiti. So ndadaidzira chiremba kuti mangwana mangwanani vashike vazoongorora kuona kuti chikonzero chii. So ndiwo mamiriro akaita.
Upenyu hwemujeri hwanga hwakadini mairarama sei muri muusungwa?
Zvanga zvisiri nyore kurarama muusungwa semazika anoita mashanu. Uchirarama muupenyu hwebuilding inenge inoraramira muta muchigariswa munokube muchifanira kugara vanhu 16 asi muchinge muri ma2 muchingwashaa chimbuzi pasina mvura vanhu hachikafu chokuti nyange kuti tipe mvura dzedu hachikodzeri.
Iyo nyaya yenyu yakamira sei pari zvino?
Tiri kudzokera kudare rezimbisa musi wa 1 October tichandoona tichagara namagweta esvondo rinouya kuona kuti musi wa 1 October tiri kundofambisa nyaya yedu sei uye kuti tine enamba yamaapplications atikada kuti tiite in terms of the criminal procedure and the evidence act.
Zvii zvamakaita nhaye vasikana zvakakonzera kusungwa kwenyu, chiiko chakamboitika?
Kutsvaka utano mugadze uri kuita vadzvinyiriri venyika yedu yezimbabwe avo vakoni vekutonge nyika ino nokubva vatsekeze mwoyo yavo mweya woutsinye mweya wokuti havatenderi kuti mumwe munhu ange achivaokota. So vari kutaura ivo vachiti kuratidziro yakaitwa nevana vemuzimbabwe vose vose musi wa31 July 2020 ndini ndakakurudzira vanhu asi tinozivatese kuti musi wa31 vana vezimbabwe nyika yose kusanganisa kumaruzevha vakazvigarirwa mudzimba dzavo murunyararo. Hapana kana bhiridzini yomunhu yakaputswa, hapana kana vhaiorenzi yakaitika. Vanhu vanonga vakangozvigarirwa mudzimba dzavo asi vanoti inini ndimi vakakurudzira mhizhonga inonzi incitement to violence.
Pane zvamuchachinja here makambofunga zvekurega zvematongerwo enyika here?
Nyika inoti haisi yomunhu kai, inyika yevana vezimbabwe. Mwana wese wenyika ino ane kodzero yekupinda munyaya dzezvematongerwo enyika. Aitaura panoposwa, aitaura nepanogonekwa. Saka kuti varote kuti zvivanhambo tinoregera nyaya dzezvematongerwo enyika, ngavapepuke vagovatazve vagorota, vagopepuka vagovatazve vagorota. Nokuti zvirokwazvo zvirokwazvo hatingaregeri rudzenge rwenyika ruchitambura nokushungurudzika nenhamo navanhu vane makaro vanoda kudya pautesi.
Avo vange vari mutevedzeri wasechigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Financial Gazette mune nyaya inoti ongororo yakaitwa neWorld Bank muZimbabwe yakaona kuti mabhizimisi anoita zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana akambomira kushanda panguva yemalockdown yakadaidzirwa nehurumende mukurwisa coronavirus muZimbabwe. ZBC inoti mapurisa kumashonaland central ari kukurudzira vagari vedunhu iri kuti vakudze upenyu hwevanhu zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kupondwa mudunhu iri. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kuamerica uko makadii? Kunotiri kumambana tigere zvedu kuloka chakaipa pana takangogara zvedu tichingoonawo zvimabhodha zvichifamba tingofarira chete kuti zvino bhodha riri kuvhurwa korona yakupera. Ndozvatiri kufarira chete, hachakaibva tiri kutaura makuwa. Inini ndini Ndlovu ndiri pasi yawagaza kumambana. Hapana chakaipa kana hwani chatinoona kuti titi uku nekuu kwakaipa kwete.
Mamukasei, mamukasei paStudio 7. Inga zvinonzi kufa kwemujoni kambaivhagwi. Kwa mchuchusi uiza haizwa kutapo pabasa. Akadi kusira umwe mapepa ayo. Apana shwa mapepa apa. Kungoda kushunguza vanu MGC Alliance. Kumala kuti MGC Alliance ino duwa na vanu waka wandisa. Sezo ya kabigwa pama elections. Asicha ndino da kubuza vanu nanga kwandocho kutu. Vamu gabe waiti Zimbabwe it's mine. Nobody will remove me on power except death. Vakazofa vasisiri president. Vakaramba nokuenda kuHeroes Acre kwa vakanga vatara ndaravo padhuze nomudzimai wavo Sadi. Ngavadzive izvozvo vamunangako.
Masikati akanaka, masikati akanaka, muriseko vana mukoma panoona kawande pamwe chete nana mukoma anajonga kadimire. Ndirikutaura zvangu ndiri South Africa pa ndirikutaura nenyaya yatakatarisana nayo. Zikuru seku batore MGC Alliance. Ndishiti kwa sikiti weseve MGC. Hai, tisane, ingatulande taka abati kwa ipapa panye mkoma na Nelson Chamisa. Nukuti zana kupa kuna kwa sinyo tishita varu kushaniswa ni zano PF wana. Varu kushaniswa ni zano PF. MGC ngeyo ganga gona kutinga shija shi Zimbabwe. Andiki makaona kubasa katinda mnangagwa basigara. Akatendera nyika dzese, akafamba nyika dzese, echitari kukwezva vemabhizimisi. Asi kana vemabhizimisi umwe chaiye watiinayo muzimbabwe hapana. Saka ngatirambei takabata ipapo pamukomana, tisiti mukomana ramba wakasvika ipapo, tichakutsigira kusvika tasvika.
Makadini makadini kuvashamarari vestudio 7 apo. Ini ndinoda kutaura zvakanyanya pamusoro pevaruna vana Monzora na kupiwavo nevamwe vese vanosapota MDC kiyo. Isu varume isu hatinyanguya kuti tisapote imwe. Zvikurukuru iwe Monzora iwe takadonyatsokutokuona kuti hauna direction. Kana tikaenda kumaresila uko ndinokufananidzai nemurume uyo anonzi Pairende Utoni. Ndakadona kuti mechi yenyu haiti kana ndakadotarisa imwe. Mechi yenyu hadziiti mamechi yenyu. Saka isusu tinosapota Chamisa ende Chamisa hatisi kutozomusiya. Chero zvikanzi kusapota MDC Alliance zvinosungisa sokutengesa mbanje. Tichangosunga tichingosapota Chamisa chete chete. Chamisa chete chete pese pese Chamisa chete chete. Ini ndoshaa kuti imwe munombosapotwa nani nokuti pese kwetinogara uku hakuna kana munhu weMDCT. Nungwa Chamisa chete chete. Imimi makafanani zano PF zvenyu. Hamuna direction, hamuna direction. Ndatenda zvangu.
Ndapazwa shamari kose. Nokutenda yeni vose vanotera studio 7. Nemafungiro angu maonero andinoita ini ndirikuti chero Nelson Chamisa akawana pachichinja pati hazvimbototyisi nekuti vanhu vose vanogomoda iye. Saka chero akachinja nhasi tichingotozviziva kuti ndomasaidhi pati ati zvana kupi izvi kana kuti zvazodii zvikazodini. Ndokutoziva kuti haangwawo marara ngotoedza nerwisi. Saka Nelson Chamisa usambotovhunduke shamwari choro pakanzi zvadzi zvachinjiwa sei zvazomira zvakaita sei. Takatomutsiga takatomira nekuti tatambudzwa kubva 2008 patakatambudziwa. Handimboto kufinda tokangama zvachose. Saka ndifinda chinja divi nekuti zvanzi zvazoita sei. Ipapo handimbotoregi zvachose choro.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Jeneza Kambo kanobva kuna James Chimombe sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakataura pamusangano weUnited Nations General Assembly kusungwa zvekare kwamuzvare Johana Mamombe kunoshorwa zvakanyanya vaJob Sikala vanoti havazoregiri zvematongero enyika sezvo zvizvarwa zvese zveZimbabwe zvichisukirwa kuchengetedza nyika. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.